Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 18, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inosvitsa makore makumi matatu nemasere yawana kuzvitonga, vamwe vachiti hapana chekupemberera sezvo vanhu vari kushupika. Varwere vari muzvipatara zvehurumende voyaura sezvo muzvipatara izvi musina vanhu vari kuvabatsira. Mudzimai wevaimbove mutungamiriri weAmerica, Ambuya Barbara Bush, vanotarisirwa kuradzikwa nemugovera mudunhu reTexas. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yapemberera kusvitsa makore makumi matatu nemasere nyika yawana kuzvitonga, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti hurumende yagadzirira zvakakwana kuti sarudzo dzakachena dziitwe gore rino, izvo zvashorwa nemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura munandare National Sports Stadium manga muchiitirwa mhemberero dzekuzvitonga, vaMnangagwa vati hurumende yavo yagadzira zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dziri pachena gore rino. VaMnangagwa vatiwo mhemberero dzanhasi dzakakosha zvikuru, sezvo karike kutanga kuti mhemberero idzi dziitwe vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasisiri panyanga.
In a few months time, our country will hold harmonized general elections. I urge all leaders of political parties to heed the call of our national anthem, and I quote, be exemplar.
Mumwedzi mishoma iri kutevera tichange tiine sarudzo munyika. Ndinoda kukurudzira vatungamiri vemapato kuti vasaite zvemhirizhonga, vatsvake rutsugiro murunyararo uye vasatuke vamwe. Hurumende yangu yagadzira zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena uye dzakasununguka uye dzinotambirika. Takatokoka vekunze kuti vauye kuzoona tichiita sarudzo dzedu uye vaone tichida zveutongi hwejekerere.
We have invited observers from across the globe to witness our democracy in action.
Mashoko avaMnangagwa aya ashorwa nemutungamiriri wechimwe chikwata cheMDCT vaNelson Chamisa, avo vanga varipowo pamhemberero idzi. VaChamisa vati miteme yose inobata sarudzo inofanirwa kuvandudzwa, vachiti izvi hazvitore nguva kana hurumende yakazvipira kuita sarudzo dziri pachena.
VaMnangagwa vakarasika ipapapa, vakutadza kuzvisa nyaya. Nyaya iripo yavataura yokuti kune makondishenzi, hakuna makondishenzi. Ndo nyaya tinoda kuti titaure navo tivaudze kuti vagadzirireyo.
VaMnangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuvandudza upfumi hwenyika kubudikidza nekusimbaradza nyaya dzekurima, kucherwa kwezvicherwa pamwe nekusimudzira nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga, zvavati zviri kuita kuti makambani pamwe neveruzhinji vaomerwe neupenyu. Asi vaChamisa vashora vaMnangagwa vachiti hapana chavataura chinopapundutso kuvashandi vehurumende vari kutambira mari shoma, kunyanya vadzidzisi navanamukoti awa varikura mwa mabasa. Achamisa, awa vanotinya erusununguko rwe Zimbabwe, haisi ebato rezanu PF chete asikuti chizvarwa chese che Zimbabwe, vatambirwa nemufaro mukuru neveruzhinji, vanga vakazadza nhandare zvekupfachukira, zvaita kuti zvuru nezvuru zvevanhu zvitadze kupinda munhandare iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nasi mbemberero dze kuzvitonga kuzere muchinoi dzaitwa zvine mutsauko sezvo nhengo dzebato rinopikisa reMDCT dzanga dziri kunandare. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeparamende yebato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaGift Chimanikire, imwe yenhengo dzebato iri dzanga dziri munhandare nhasi. VaChimanikire vati vafunga kuzopemberera zuva ranhasi vari muchinoi nekuti vakambogara nekushanda muchinoi kwenguva yakareba hondo yerusununguko isati yapera. VaChimanikire vati vafadzwa neurongwa hwanhasi sezvo huine mafungiro matsva ekutora zuva ranhasi seremunhu wese.
Irikuya kwangu kuchinoi nhasika. Ndakatanga kusenza muno muchinoi 1974. Ndikazobva 1977 ndakuenda kunze kwenyika nguva yehondo. So dzokava ndakaita tangoti nhasi ndakumboono zveuchidza nehistory yeindependence yeZimbabwe ndiri kuno kuchinoi kwandakakurira ndishanda. I suppose no new dispensation yacho yekuratidza kuti kurwana kuitwa hurumende yedu kwaane chitokuita mukati nechi nevatungamiriri vechi vanochengetedza runyararo.
Murongi wezuva ranhasi amai Cecilia Chitiyo vati vakaronga zuva ranhasi vasingatarise zvemapato ezvematongerwo enyika.
Independence is for everybody across the political divide. Tikati vanhu vasauye nemarigalia sezvamaona hapana auya neregalia. Tikakurudzira kuti munhu wese ngaasununguke kuuya because this is a government thing. This is how we tried to handle it.
Amai Chitiyo vati vacharamba vachiita kuti mhemberero idzi dzipindwe nemunhu wose. Zvichakadaro, nhengo dzebato rezanu PF hadzina kufara nekurongwa kwanhasi vachiti nhengo dzavo dzinosanganisira sachigaro wavo vaziyambe ziyambe dzarambidzwa kugara patafura yepamusoro sezvo yanga iri yevemauto. Nhengo idzi dzabva dzaramba mabiko aitirwa pachinoi University of Technology apo vabuda munhandare mushure mekutaura kwegurukota rezvematunhu vawebhesta Shamhu. VaChimanikire avo vanga vakagara pedyo navaziyambe vati vaziyambe segurukota guru rehurumende vangadai vagara patafura yepamusoro. Asi vaziyambe vati havana basa nepavagadzwa vachiti zvakanaka kugara muvanhu umo vanonzwa zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Paita chipatapata muWhite City apo gurukota redunhu reBulawayo amai Angeline Masuku vambofenda vari pakati pekuverenga mashoko emutungamiriri wenyika ekucherechedza mhemberero yezuva rerusununguko. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Masuku, avo vafenda vari pakati pekuverenga mashoko ekucherechedza zuva rerusununguko vazopengenuka mushure mekuongororwa nana mukoti nevamwe vange varipo ndokubva vazoenderera mberi nechirongwa icho change chambomiswa kwenguva inopfuura maminiti makumi matatu. Provincial Administrator wedunhu reBulawayo amai Konzani Ncube vaudza mhomho yevanhu vange varipo kuti amai Masuku vaive vaudzwa nachiremba wavo kuti vazorore sezvo vasiri kunzwa zvakanaka asi nekuda kwekukoshesa zuva ranhasi vaona zvakakodzera kuti vaite basa ravo semazuva ose. VaEdward Nare avo vakarwa hondo yerusununguko pasi pevarwi veZipra vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachikudza kuzvipira kwaamai Masuku zvakakosha kuti vanhu vateerere miviri yavo pamwe nezvinotaurwa nana chiremba.
Vamwe tangatanzwa zvisati zvaitika kuti anga asiri kunzwa mushe ende anga akapiwa mazuva kuti azorore navatazani zveupenyu asi iyeye nemaybe nokuda basa rake akazoti hai regai ndidini ndiende kubasa. Asi zvatingati munhu wose ngaafunde kurespekta advice yamadhokota.
Vamwe vanhu vange varipo pachiitiko ichi vati vauya kuzocherechedza zuva rerusununguko nekuti zuva rakakosha zvikuru munhoroonde yenyika. Mumwe wechidiki, muzvare Geraldine Ndabambi, vati vanokoshesa zuva rerusununguko nekuti munyika vanhu vanogara murunyararo vakatiwo vanoshuvira kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise nyaya yekuti vechidiki vawane mabasa.
Ne hurumende ichairi kutonga, takatarisira kuti isu vechidiki tive tichapihwa mukana wekuvhurirwa maindustries. Nekuti mayouth mazhinji hatina chekuita, takatarisira kuti maindustries avhurwe. Ava chaakomodota mayouth esakawandisa akagara mumugwagwa. Ndozva takatarisira panew dispensation ichairipo iri kutonga.
Mumwewo wechidiki ange aripo pachiitiko ichi uyangozvidoma nezita rekuti Privilege ange achitengesa zvekudya uye ati atora mukana wekuungana kwevanhu kuti awane mari.
Ndotengesa machips asi ndosangisa zuva ranhasi ndinoona mukana Independence Day.
Zvichakadaro, apo ruzhinji munyika rwange ruchicherechedza zuva rerusununguko, vamwe varwere vange vauya kuchipatara cheMpilo Central Hospital vange vachitadza kuwana rubatsiro rwavange vachitarisira sezvo vana mukoti munyika mose vachiri kuramwa mabasa. Vana mukoti vanodarika zviuru 16 vari kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vakafanobata chigaro chegurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJohn Sullivan vanoti hurumende yenyika yavo inopa makorokoto kuvanhu vemuZimbabwe nekusvitsa kwavaita makore makumi matatu nemasere ekuzvitonga. VaSullivan vati apo sarudzo dziri kuswedera, Zimbabwe ine mukana wekuzviisa munzira kwayo yekuvandudza zvinhu munyika. Vati America inobatana nevanhu vemuZimbabwe mukuunza utongi hwejekerere uye kusununguka kweveruzhinji. VaSullivan vanoti vanovimba kuti America icharamba ichishamwaridzana nevanhu vemuZimbabwe mumakore anotevera. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende sezvo vana mukoti vasiri kuita basa ravo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vanorwarirwa nevanorwara pachipatara cheparire nyatwa vaudza Studio 7 kuti vanoshamiswa nekuunganidza vanhu kwaitwa nehurumende munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuchiitwa mabiko asi varwere vachinunga svosve nemuromo muzvipatara. Amai Shupikai Gachitawa vane mwana akatyoka gumba remuchipatara cheparire nyatwa. Amai Gachitawa vanoti mwana wavo haasi kupiwa mapiritsi kana kugeswa nekuiswa mabhandeji matsva nekuda kwekushayikwa kwana mukoti. Amai Gachitawa vati dai hurumende yanzwawo kuchema kwevanhu vayo yagadzirisa kuti ana mukoti vadzokere kubasa.
Ndine mwana wangu mukomana akaita accident nekombi akatyoka gumba da kuiswa simbi. Asi kubva pakatangawo manesi kuita strike yao, hapana kana rubatsiro ruri kupiwa vana vedu kana mushonga. Ana chiremba varimo asi ana manesi hapana vekuti vakwanise kubatsira vana vedu vagere muzvipataro. Vakangogara zvekuti mapiritsi, mushonga, hapana kudreswa paka kuti vaone kudreswa zvironda zvavainazvo, hapana. Zvekuti chishuo chedu tiri kutoti dai hurumende yazvitarisa yagona kutibatsirawo kuti ana mukoti vagone kudzokera pabasa, vana vedu vabatsirwe. Muri kufiwa muzvipatara umu, vanhu vatiri kuona vari kufa vakawandisa zvakanyanyisa zvekuti zviri kutotirwadza. Zvekuti isusu vamwe hatina mari, mari dzacho dzavari kuda kuti tiendese kuna na West End, kuna na Avenues, vamwe hatina.
VaInnocent Mazise vanga vachibva mukuona murwere wavo vashora hurumende nekutora danho rekudzinga vana mukoti vari kuramwa mabasa. VaMazise vati hurumende inofanira kutarisisa zvichemo zvaana mukoti kwete kutonga nedemo.
Ndinoshuvira kuti hurumende dai yagadzisa nhau yemanesi isaite hondo yekuti varambire basa, asi zvido zvavo zvavada kuti zviitwe zvigadziriswe. Tisaite hondo yepfuti iri nani nekuti unotombowana nguva yekutiza kuvarwere vanoitwa sei. Ndozvatiri kuchemera bedzi kuti varwere ngavadzokere, vanhu manesi ngavadzokere pabasa. ngavagadzirise nyika yavo nokuti mwana atadza ari mumba akatadza ari mumba anogadziswa nababa ari mumba zvino kana vari kutotora demo achitotema mwana acho ari mumba zvinorinakidza
mugwaro ravanyorera nhengo dzavo sangano reZimbabwe Nurses Association rati vasavhundutsirwa nematanha ari kutorwa nehurumende gwaro iri ratiwo kuramwa mabasa kuri kuenderera mberi nezuro mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vakonstantino guvheya chiwenga vakanyora gwaro vachidzinga vanamukoti vese vari kuramwa mabasa pane vanamukoti vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa muzvipatira zvehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende remuCuba ratanga nhasi chitatu urongwa hwekusarudza mutungamiriri wenyika mutsva kunze kwemhuri yekwaCastro kekutanga mukati memakore angada kusvika makumi matanhatu. Boka rinoona nezvekushanda kwenhepfenyuro muBritain ravhura ongororo nomwe dzakanangana nenhepfenyuro yeterevhizheni yehurumende yeRussia yeRT richiti pane kukwira kwekutyorwa kwemutemo wekutepfenyura zvisina divi rakarerekerwa kubva pakapiwa muchetura mumwe aimbove musori weRussia pamwe nemwanasikana wake. Urongwa hwekuchengetwa kwemudzimai wevaimbove mutungamiriri weAmerica ambuya Barbara Bush avo vakashaya nezuro huri kuenderera mberi nemugovera. Vemhuri yekwaBush vazivisa veruzhinji kuti mbuya Bush vachaitirwa munamato kuSt. Martin's Episcopal Church kuHouston, muTexas, uko vaienda nemurume wavo vachiri vapenyu. Munamato uyu wanzi uchapindwa nevachakokwa chete neveGeorge Bush Presidential Library Foundation. Vaimbove mutungamiri weAmerica nevamwe vanoremekedzwa vari kutarisirwa kunge vari mumunamato uyu. Mutumbi wambuya Bush avo vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ucharatidzwa veruzhinji nemusi wechishanu uchizonoradzikwa paBush Presidential Library kuCollege Station kuTexas kwakare. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzenhoroondo dzenyika vaMoses Rumano vari kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Ambuya Barbara Bush angari mudzimai akashinga, angari mudzimai akaenda kuchikoro, wakadzidza pachikoro cheUnited Methodist Church, wakakwanisa iwo kuita wana, wakaita mabasa makuru, wamumwe akatungamira nyika, umwe akaita magavena munyika ino yeAmerica. Wakanga vari munhu aishanda nesimba uye mune zvematongerwo enyika wakanga wasingatyeba, waitaura zvawaida.
Sezvizvarwa zveZimbabwe tichitarisa nhasi uno utungamiriri huripo nehwakanga huriko mazuva ana mbuya Bush,
izvozvo zvasanduka zvikuru. Mazuva ana mbuya Bush maimmigrants aisadzingwaba kana kutorwa sekunge vanhu mbavha kana kunge vanhu vari kuuya kuzoba kana kuzoparadza nyika ino. Munguva yanambuya Bush waishanda nesimba kuti munhu anokwanisa kushanda maimmigrants wakaita zvaudiwa, wakaenda kuchikoro, wakateerera mutemo yenyika wanokwanisa kubudirira kuita chero mabasa vanonga vachida kuita, uye wakanga vachikurudzira madzimai uye semudzimai iwo sambuya wakanga vachiita zvematongerwo enyika zvakazara vachishanda pamwe chetepo nemurume wavo. Zvino zvapo mazuva ano zveimmigration zvaakunetsa pekuti munhu anonzi anobva kunze kwenyika unongoonekwa kunge mbavha kana kunge mhondi. Izvo zvisiri zvoba.
Zvidzidzo zvingadawo kutoredzerwa neutungamiriri hwechidzimaiwo hwekuZimbabwe ndezvipiwo pana Mbuya Bush?
Zvidzidzo zvakawanda zvatinoona kubva kuna Mbuya Bush. Mbuya Bush wairamba iwo wachiita zvematongerwo enyika wachikurudzira murume wavo, wachikurudzira wana vavo kuti waite zvematongerwo enyika mune zvakanaka, uye wachirangidza kuti munhu akanga akamira saamai, amai wenyika wakanga one kuona kuri pamusoro, kuona kwekuti vanhu wese wazvimiririre, vanhu washande nesimba, vanhu vakwanise kudya vachiguta uye vachimiririra uye nekutungamira mhuri dzavo zvakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzenhoroondo dzenyika vaMoses Rumano vachitaura vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vari muWashington DC umo vari kupinda misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund. Marvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 aita hurukuro navaChinamasa kuti tinzwe zvizhinji.
Tauya kumusangano weIMF neWorld Bank. Sekuzva kumunoita Zimbabwe inhengo yeWorld Bank neIMF. Pagore pagore vanoita misangano miri nguva ino nemuna October, so tauya kuzo attenda meeting yemuna April.
Panyaya yezvirango zveupfumi, pane zvamuchange muchiita here muri muno muWashington kuedza kuti mutaurirane neAmerica?
Ndingati tichaedza iye zvino nguva isi chimbi chimbi ndichaenda kundoona wekuState Department, ndozondoona weDepartment of Treasury tichivakumbira kuti wabvise masanctions akaiswa paZimbabwe. So ndizvo tichaita nhasi.
Munoona pane zvichabuda here pane zvamuti?
Izvo zvaakwawari, asi isu tinenge tichiedza pedu kutaura nawo kuti izvo akatiita kupanisha kwavari kuita Zimbabwe hazvina musoro, wabvise kuti nyika ifambire mberi under the new political dispensation.
Takaona nezuro vana mukoti vachinzivo vamiswa mabasa. Pane zvamuri kuziva here nezvenyaya iyi zvingaitwe nehurumende kuti zvigadziriswe?
Ndingati ndisati ndabva kumusha, ndingati masvondo mairi kana matatu akapera tichigadzirisa nyaya yemadhokuta akanga aenda pastrike. Manesi wakauya wakati wane zvichemo zvavo, tikazvigadzirisa tikafunga kuti tapedza nazvo. Zvakatonishamisa ndosimuka musi weFriday kuti wakauyazve wachiti taakuenda pastrike tine zvimwe zvichemo. Izvi harichanatsi kupanzwisisa paipapo kuti ngezvekwakanyika kana kuti ngezvekuda kupusa nyika.
Konyaya yemabhonasi evashandi yakamira sei?
Sekuziva kwamunoita, gore rapera takawimbisa washandi hurumende kuti tichaubhadhara mabhonasi e2017 gore rino, tichitanga muna March tichizogumisira muna August. Chiwimbise ichocho ndizvo tichaita.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vachitaura na Marvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 vari muWashington DC. Nasi vana veZimbabwe vari kumativi mana epasi rose vabatana nemhuri yeZimbabwe iri kumusha mukucherechedza pamwe nekupemberera kusvitsa kwenyika yavo makore makumi matatu nemasere yawana kuzvitonga. Kunyangwe hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mamiriyoni mana zvichinzi zviri kunze kwenyika, vakawanda vavo vanoti havana kuchinja mutupo nekubvakacha. Vachiti vangaenda kunyika dziri kure sei, asi vanoramba vari vana veZimbabwe. Izvi ndizvo zvinonzi zvaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC, muMaryland nemuVirginia zvibatane nemusi wemugovera uno kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga iri. Mumwe wevari kuronga nezvemabiko aya, Muzvare Shingi Mangwiro, vanoti nekuda kwekuti vakawanda vanenge vakabatikana pakati pesvendo vakakundikana kuungana nhasi, asi vachasangana nemugovera muGaithersburg muMaryland uko vachadya nekuita mitambo yakasiyana siyana. Vakokera maZimbabwe ose ari munharaunda kuti vauye vazopembera pamwe chete zvisinei nemapato avari kana mimwe misangano yavanotsigira. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Mangwiro nezvezuva rekuwana kuzvitonga iri.
Isusu kunoku musi wechitatu. So vazhinji vedu vari kumabasa asi musi wemugovera musi wa 21 April tinenge tichipemberera makore 38 eIndependence yeZimbabwe. And vari muno muWashington DC area tinenge tiri kuBora Park kuGaithersburg kwatinenge tichigocha. Saka tokukurudzira vanhu kuti vauye vakabika, you know, zvese zvikafu zvavanofarira. Vauye tifare, tinenge tine mitambo yakasiyana-siyana, mimanzi, and tinenge tichingopemberera independence yedu yeZimbabwe.
Muri kuuronga sevana veZimbabwe chete here kana kuti mune maya masangano amuri kubatana nawo?
Tiri kutenda muzinda wedu weZimbabwe, embassy yedu yeZimbabwe kuno kuWashington DC iri kutibatsira nekuti mutambo uyu unge uchibudirira. Saka zvizvarwa zveZimbabwe takabatana embassy yedu kuno kuWashington DC.
Zvinhu zvamagara muchiita makore yose here kana kuti mazvitanga mugore rino zvekuungana muchipemberera kuzvitonga kuzere?
Tagara tichiungana risi akasike kutanga maZimbabwe tichiungana kupemberera kuzvitonga kuzere. So zvinhu zvatinotarisira kuti nyangwe tisiri hedu kumusha tinenge tichibatana nemaZimbabwe tichipemberera independence yedu.
Zvakakosha sei kuti muri kunyika dzamuri mucherechedze kana kuti mubatana nevamwe vari kuZimbabwe muchicherechedza zuva rakaita sere independence?
Izvi nyangwe tave kunoku vamwe vatokuzviita zvizvarwa zvekunoku, asi chikuru ndechekuti tiri vana veZimbabwe. Vamwe vedu takazvarirwa kuZimbabwe, nyangwe vedu tasigara makore akatowanda kudarika atakagara kuZimbabwe, tichiri kungozviona semaZimbabweans and tinonzwa kufara chaiko tine identity yedu yatinodada nayo kuti tiri vazvizvarwa zveZimbabwe.
Saka ipo pamabiko apa zvii zvinotarisirwa kuti munhu anga achiuya akatakura?
Apapa tiri kukurudzira vanhu kuti vange vachibika, kana vasingakwanisa kubika unongoya nenyama yako isina kubikwa, togocha ipapo tinenge tichigocha. Vanenge vachida kuya nemadrinks, vamwe munokwanisa kuya nemaplates. And kana uri intoza kuti vanhu munomu vanoshanda, kana usikwanisa kungoita $10 donation yako kuna Cassandra, ndiye anenge achikolekta mari idzodzo kuti homo yedu yekukwanisa kutenga zvinhu kuti mabiko yedu ange achinakidza ive yakati simbei.
Vamwe vanoti ini handiende kumhemberero dzeIndependence nenyaya dzekusiyana kwemapato ezvematongerwo enyika. Kuno kwamuri munosangana here nenyaya dzakadaro dzekuti vamwe vanotaiwa ini ndiri webato reMDC handiende kana ndiri weZANU-PF handiende?
Zvinhu zvakadaro zvinowanikwa kazhinji nekuti tichitarisa zviri kuitika kuZimbabwe, nyaya yemabasa, kushayikwa kwezvinhu zvakaita semvura nezvakangowanda-wanda zvisina kunatsomira zvakanaka kuZimbabwe. Vanhu havaone kunge vane kuzvitonga kuzere kana Zimbabwe ine mamiriro ayakaita pari zvino. Asi ukanyatsotarisa zvatinenge tichipemberera isusu, hakusi kuti ibato ripi riri kutonga, whether MDC kana kuti ZANU-PF.
Mumwe wevari kuronga zvemhemberero dzekusvitsa makore makumi matatu nemasere nyika yawana kuzvitonga muzvare Shingi Mangwiro vari parunhare muMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore makumi matatu Zimbabwe yawana kuzvitonga. Takatarisa vari kugara kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inosvitsa makore makumi matatu nemasere yawana kuzvitonga, vamwe vachiti hapana chekupemberera sezvo vanhu vari kushupika. Varwere vari muzvipatara zvehurumende voyaura sezvo muzvipatara izvi musina vanhu vari kuvabatsira. Mudzimai wevaimbove mutungamiri weAmerica, ambuya Barbara Bush, vanotarisirwa kuradzikwa nemugovera mudunhu reTexas. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba muchasangana nesu zvakare muzvirongwa zvinotevera. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.